mutongi wedare pamusoro vamuna mato mutevedzi vati vamasara ore vazvipire kumapurisa kamwe chete pasvondo vasiye magwaro vekufambisa kudare wevabhadhare mari inoita zviuru makumi matanhatu zvemadhora ari maRTGS semari yechibatiso mumutongo wavo vamutevedzi vati hapana humbo hwakasvitswa kudare nehurumende unoradza kuti vamasaraure havazomirira kutongwa kana vakapiwa mukana wekutongwa vachibva kumba kwavo rimwe remagweta vamasaraure vadark coltart vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
The state had opposed bail on the grounds that Obert is a flight risk, which we had challenged and said that's not the case.
Urumende akanga yapikisa chikumbiro chekuti vatongo vachibva kumba kwavo ichiti Obert anogona kutiza akasamirira kutongwa. Izvo zvatakapikisa tichiti hasiri mumamiriro ezvinhu. Takatarisa kuti pave nenguva yakareba nyaya iri mumatare. Rufu urwu rwakaitika muna 2016 uye dare rakaongorora nyaya iyi rikaona kuti Obert akanga asipo zvakamupa akafa saka dare rakabvumirana nesu rikabvuma kuti pabviswe chibatiso.
Mutevedzeri wemutungamiri weR2s amai Christine Kayumba vati vari kufara zvikuru nemutongo waturwa nedare kunyange hazvo vachiti vamasaraure vari kushungurudzwa nehurumende.
Tinoshungurudzika chaizvo nezvinoitwa nehurumende yedu kusunga uye kushungurudza varayiridzi veAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Tinorwira kodzero dzevadzidzisi kuti vashande munzvimbo zvakanaka uye vawane mihoro yakanaka.
Vamasaraure vari kupomerwa mhosva yekunzi vakaponda varwoi isa paJameson Hotel muna 2016 asi vari kuramba mhosva iyi vachiti vakanga vasipo pakadonha munhu uyu kubva mu7th floor yehotera iyi. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare nhengo mbiri dzeparamende dzebato reCitizens Coalition for Change vaJob Scala navaGodfrey Stole vacharamba vari mujeri vakamirira kuti chikumbiro chavo chekuti vatongo vachibva kumba chinzwikwe. Izvi zvinouya mushure mekunge dare repamusoro rati rinoda kuona magwaro emafambiro akaita nyaya yavo kudare raMajor Street kana kuti Record of Proceedings. Rimwe remagweta ari kumirira vaviri ava uye vashanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida moyo saurombe vati havazivi kuti magwaro ari kudiwa nedare aya achawanikwa rini.
Record remaproceedings rekumagistrate court ranga risati harisati rabuda harisati rava pamberi pedare saka dare rati iro nhaurwa yavo kana kuti nyaya yavo inozouya pamberi pedare Record richinge rauya kubva kumagistrate court saka magweta vasikala kuteverera Record irori kuti ribve kumagistrate court ringe ravapo kuti riiswe pamberi pedare rehigh court kuitira kuti chichemo chavo chebheu chikwasonga chichinzwika.
Vasikala navasitole vari kupomerwa mhosva yekukurudzira vatsigiri vebato ravo kuti vaite zvemhirizhonga kunyatsime kuchitungwiza zvitevera kupambwa kwakaitwa nhengo yebato ravo muzvaremo Blessing Alley avo vakazowanikwa kuBeatrice vakakandwa mutsime muviri wavo wakadamburwa nepakati wave kuora. Pane imwewo nyaya kanzuro yeHarare nhasi yapwanya misika yevanhu mumusha weMbare zvinonzi zvaita kuti vanhu vakawanda varasikirwe nemidziyo yavo. Vakafanobata chigaro chemutauri wekanzuro yeHarare vaInnocent Ruwende vati havana chavari kuziva nezvenyaya iyi sezvo vati vari kuPoland kwavari kupinda musangano weDurban Forum. Vakafanobata chigaro chemunyori wekanzuro yeHarare kana kuti acting town clerk Engineer Norman Karidza vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo uye vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira zvaitwa nekanzuro yeHarare. Zvinouya apo dare repamusoro rakatura mutongo wekuti makanzuro hafaniri kupwanyira vanhu zvivakwa zvavo asina kupiwa mvumo nematare edzimhosva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.